A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 8th, 2017. This is a Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the problems bedeviling opposition parties in Zimbabwe following the imminent split of yet another opposition party, the Zimbabwe People First.
The splitting of opposition parties in Zimbabwe is nothing new since 1964 after ZANU split from ZAPU.
Today, however, these breakaway parties have weakened the opposition, ensuring that ZANU-PF continues to win against a heavily divided opposition.
The Zimbabwe People First interim leader Joyce Mujuru today announced that she has fired a number of senior members, including Rugare Gumbo, Margaret Dongo, Didmas Mutasa, Kudakwashi Basikiti, Lakson Kandemiri, Monacho Mutezo, and Claudius Makova.
These members, considered to be the backbone of the fledgling party, have denied that they have been fired, and instead, they say Mujuru is the one who has been fired.
This has laid ground to yet another imminent split predicted last year by President Robert Mugabe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Tonight, before we open up the lines for you and for you, the listeners and our guests, let's play the interviews of the Zimbabwe People First officials on the latest.
Saka imi maita ose pane mashoko anga achimbotenderera kuti mavadzinga kuti mbato ichokwadi here zviri kufamba sei?
No, hatina kuvadzinga mumusangano. Taita press conference ichokwadi. Asi pataita press conference ya tangotaura kuti iko mai Mujuru havana masimba kuti vangatidzinga. Mangwana nano mai Mujuru vataurira vatapire nhau kuti vatora danho rokuti timbosiyana nevamwe vatanga tichishanda navo, vana varugare Gumbo, vana vamutasa, vamutezo, maidongo, vabhasikiti navakandemiri. Saka vataura ivo pachinyorwa chavapa kuvatapire nhau kuti dzambenge dziri nhengo idzi dzebato redu dzanga dzaakubata-bata dzipota dzichidyidzana nemuvengi. Koitazve kuti vanga vachirwisana neurongwa hwatinahwo kubatana nemamwe mapato. Vamutasa vakabuda pachena vachiti ndinofonerana navo Mugabe, hatizivi kuti vanofonerana vachiita chii. Saka pane zvakawanda zvanga zvichiitika.
Nazviri kuti avantu nava nezvinhata vasosevenzi kusvenavo kuungate zvamuzikutsukise pambiri zenyevanzu kuna vetonzele muva vengata havanda vefungupikisa vepakati vatisa kunanzelela wakanya futate vengafuni avanya vantu ikakhulu muntu waingeko kuzanhu kuti epateke emsebenzini wevanzu. Takuona ke kuti ngqondo zavo dzise muva kuzanhu dzaro kwechivili ukusevenza kwavo ngati havanda vale njongo ngati havanda vatinyiweyo ukuzosigwenga sazesiona ke kungcono kuti ngcono zehlukane navo sivaxotshile.
In their own voices, those were some of the Zimbabwe People First officials.
Wongu vateereri nhasi tine nyaya yekudzingwa kunonzi kwaitwa nhengo nomwe mubato reZimbabwe People First rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Vadzingwa vanosanganisira varugare Gumbo, vaDidmas Mutasa, vaLakson Kandemiri, Regai ndinyatso dzokora. Valaxon kande miri kwete vajonga kande miri. Eva Claudius Makova na mai Margaret Dongo nevamwe. Tinonzwa kuti hanzai vavanhu vanga vachizvidza utungamiri wamai Mujuru. Asi sezvataurwa na bururu wangu Chris Gande murimi rwechirungu, ndo vanga vachionekwa sekunge mbambo dzemusangano pava dzingwa mubatirizano PF pamwe chete na mai Mujuru, ndo vamwe vevakatanga bato iroro. Vachitarisirwa kuti ndo vangatungamira, asi tanzwa varugara vachiti aiwa, isu takati aiwa isi takura, regai tichitsvaga wechidiki anotungamira, saka takadoma amai Mujuru. Saka ndo zviri kuitika mubato rinopikisa, panguva yemapato anopikisa ari kuedza kuumba mubatanidzwa, wekuti anga achikwikwidzana nebato rezano PF muna 2018. Tiri kuona kunga bato raakutsemuka nepakati nokuti tinonzwa ivo vari kunzi vadzingwa, vari kuti aiwa, hatina kwatiri kuenda. Musangano wedu, bumbiro remusangano harisi rekudzingana asi rekugadzirisana nokugarisana. Vakapa muenzaniso wezvavanoti matanha vakatora kuna vamavhaire vane zvavainzi vanga vakanganisawo mubato, vakangobviswa pachigaro chavanga vainacho. Ndo zvinonzi zvinofanira kunge zvichiitwa mubato, kwete kuti munhu adzinga mumwe. Vadzingwa ivavo vari kuti aiwa, tatodzingawo kana zvichiita amai Mujuru ivavo. Tichanzwa zvakamira sei Gande?
Yebo Jonga, lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ke ngodubo olukhona emabandleni aphikisanayo edabuka phakathi yelokhu ke kulandela okwenzakale lamhlanje ekuseni. Sizwe kuthiwa khona unkosikazi Joyce Mujuru owebandla leZimbabwe People First onguye obesangumkhokheli kungakayenzwa uCongress lapho okukhethwa khona inkokheli. Uthena usexotsha amalunga agoqela awurugare Gumbo, Lakson Kandemiri, labanye abade bekhangelelwe ukubana labo yibo abangumgogodla webandla. Sekule mibuzo ke lapha Jonga ukuthi ibandla leli kathi kuyini okwenzakalayo, ngoba nxa sikhangela kathesi labo ukuthi wabaxotshiwe labo sebezithi labo bale bandla labo. So kutsho ukuthi lokhu sokufana lalokho okwakukhulunywa ngumongameli Mgabe nyakenye sithi kuzaba le Zimbabwe People First 1, Zimbabwe People First 2 njengokwayenzakala kuMDC.
Ndizvozvo. Asi Chris wambotaura emurimi rwechirungu kuti nyaya dzekutsemuka kwamapato hadzina kutanga nhasi.
Sure.
Aka zvakaitika kare. Iro bato raakutonga rezano PF rakabuda muzapu 1964 kutsemuka kwebato ikoko. Asi apa tiri kunzwa vari kunzi vadzingwa mubato, vari kuti aiwa isi hatina kudzingwa, zvichireva kuti vari kuti hatina kwatinoenda. Saka ndonyaya tiri kuti tinge tichikurukura. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Jacob Ngarivhume, mutungamiri werimwe remapato anopikisa ari mumusha ari kuZimbabwe, retransform Zimbabwe. Makadiva Ngarivhume?
Ndinofara vakandemiri makadi zvenyu mimi.
Aiwa isiro wapenyu Gande, chingamidza vangarivhume.
Yes, Mr. Ngarivhume, you are one of the opposition leaders in Zimbabwe, and you have been quite visible and quite busy, of course, compared to other parties. So what can you tell us about the state of the opposition in Zimbabwe right now?
Thanks, Chris, for the compliment, firstly. Good evening, viewers. Of course, the state of opposition political parties in Zimbabwe can be viewed from two angles. You know, firstly, there is the confusion that you are just talking about. That is true. You know, every party, as it grows, there is bound to be these kinds of challenges, people fighting each other, people jostling for positions and power. That's the nature of politics, although it is unfortunate and deplorable in a state like Zimbabwe, where we are looking at people working together and building up bridges rather than destroying them. But secondly, you can also say there has been a lot of progress in terms of the opposition will to fight for democratic change in the country. And you know, a lot of other political parties are building up and doing up very well, contrary to the challenges that you see in some of these political parties.
But those opposition parties that are building up or that are growing or being registered almost on a monthly basis, if not weekly basis, is it not what many Zimbabweans have been talking against, the sprouting of many political parties? How will you be able to fight the government?
Sure. Thanks for that question. But, you know, there are two things, two sides to that as well. Firstly, it is the democratic right of every Zimbabwean to form a political party. So if the 12 million individuals decide to each form their own political party, there is no law which forbids that. But of course, it is also very important for us to say, in as much as there may be over 50 political parties, who do you see on the ground? And that's what matters. And so there could be as well as an untold number of opposition political parties. But what matters to me and to us is who is doing what and who is who in the political terrain. And the people of Zimbabwe are not foolish. They are clever. They see what is happening on the ground. They know who to support and they know who is credible and who is not. So at the end of the day, I believe that the serious people will be recognized by the nation and they can come together and really do a meaningful job in pushing ZANU-PF out of power in 2018.
Maybe ndomboisa mvunzo nerurimi rwaamai. Vanhu vanonzwa kuti kune transform Zimbabwe. Vamwe vanga vasatova kuonai vachingokuzwai vaitawo mukana wokuonai nhasi muri pano pa Studio 7 muchibuda pazvivhitivhiti. Vangada kuziva kuti chii chasvitsa vangarivhume kuAmerica.
Transform Zimbabwe ibato riri kushanda zvakanyanya pa ground muZimbabwe. Tine maprogram akasiyana siyana tiri kuita sekuona kune vari kuona nekunzwa vari kunzwa. Tiri kubatsirana kurwisa chirwere chetyphoid, tiri kupinda pa ground tichi taura nevatsigiri nokunzwa kuti vanhu vemuZimbabwe chii chavari kutarisira mugore ra 2018. Saka nokuda kwebasa guru ratiri kuita pa ground. Vana muZimbabwe iko zvino vari all over the world. Kune vana veZimbabwe vari ku South Africa, vari ku England, vari ku New Zealand, everywhere, kusanganisira neAmerica. Saka nokuda kukura kuri kuita basa riri kunzwa netransform Zimbabwe. Vana veZimbabwe vari muno muAmerica vakanga vachitikoka nguva refu vachiti huyai tinzwe nezvebato renyu nezvamuri kuita tione kuti tingatsigirana nemisei tigone kufamba pamwe chete. Saka izvozvo ndozvandauya kuti tiite tikurukurirane. Saka ndakachitendera muno muAmerica kwesvondo rinorapera ndichinda mastate akasiyana siyana tichikurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kutsigira maprograms edu eTransform Zimbabwe. Vamwe vachavanga vachitirawo kuti mugadzirise macommunities edu. Vamwe vachavanga vachitoti munokwanisa here kuti gadzire mugwagwa wakubva muHarare kuenda kuBidebridge. Tikati aiwa, izvozvo zvimwe zvacho tichazoita tava hurumende. Pari zvino tinongoita zvinhu zvatinonga tichikwanisa kuita tichibatsirana nemacitizens. Saka ndo zvandiunza muno muAmerica izvozvo.
Tiri kuona zvakare kuti nguva iyo ino yamuri kushingaira kubata bato renyu kuti ringe richisimuka ndo nguva yatiri kusanganawo nedambudziko riri kuitikawo mune rimwe bato rinopikisa reZimbabwe People First. Ndezvo hangu kuti hamungatauriri bato reZimbabwe People First, asi semumwe ari kuonawo vanhu vamune muchitarisira kuti mukushanda nawo mukuedza kuti zvinhu zvamunoti zvakaipa zvigadzirisike ndo zvaakuitika mubato munoti.
Yeah, isu seTransform Zimbabwe tinokurudzira kushandidzana pamwe chete nekuti vanhu vemuZimbabwe vaite sarudzo yeva vanoda kuti vavatungamirire. Saka zviro kwazvo kuti ini ndiwane chandinganyanyotaura nezviri kuitika People First, aiwa handina zvangu zvandingataura. Ndinongoti vanhu vari kuona, nyika iri kuona, vana veZimbabwe vari kuona zviri kuitika mapato akasiyana siyana, haisi People First beds asi mapato ese. Asi chandinotarisira chikurusa ndechekuti vana veZimbabwe havazokwanisi pakupedzisira kwazvo zvese, havazonyengedzeki nekuda kwokuti vazive kuti who is who mupolitical terrain yeZimbabwe. Ndine kuvimba kwekuti tiri vanhu vanoziva zviri kuitika nekuona zviri kuitika, and pakupera kwazvo zvese vana muZimbabwe vachaita sarudzo yakanaka yekuti ndiani achavatungamirira kuti nyika yavo ibude pasituation yairi.
Mm-hmm.
So, Mr. Ngarivhume, as an opposition party, how big is your following?
Transform Zimbabwe was formed 3 years ago, and we have been on a major recruitment drive as a political party. And currently, I would say of the 10 provinces we have in the country, we are established and we have functional structures in at least 8 of those. And in the coming month or two, we should be in all the provinces in terms of structure. And we are building a very solid following on the ground. And that build-up process, I'm pretty satisfied as the leader of the progress we are making as far as membership drive is concerned.
But in terms of, outreach, like you are saying you have got, you are in 8 provinces.
Mm-hmm.
What about these other two provinces?
We are actually working on that. And I'm just saying we are already have functional structures in 8 of the 10 provinces. And already the other two, we're in the process of establishing those structures. We are rolling out programs that are reaching out to Zimbabweans, including a voter registration program, which we are starting in a week and a half. I'm launching in Harare in a week and a half, whereby we are registering Zimbabweans to vote, and we're encouraging them to register to vote so that come 2018, we have Zimbabweans who are ready to actually go and cast their ballots. And these programs, you know, above even already the other programs we have launched, like the Keep the City Clean Up campaign, they are enabling us to interact with the voting population and in general Zimbabweans, and we are well able to then establish our structures. So I'm talking of 8 provinces where already we have functional structures, and these other two we are already establishing the structures, and we are virtually in all the provinces. I mean, we've got a membership or coordinators in all provinces of the country, but I'm just talking of functional structures and we're establishing those.
Isisu kashinji tichitarisa vana vari veZimbabwe vari kunze kwenyika, zvii zvikuru zvamunga vaimbisa, tiona kuti vazhinji vari kunetseka nenyaya yekuti havasati vakwanisa kuvhumidzwa kunge vachivhota vari munzvimbo dzavari, vanofanira kutoenda kumusha. Zvinove zvinhu zvinenge zvakaomera vanhu vakawanda.
Pane nyaya yekuvhota kwevana vemuZimbabwe vari kunze kwenyika inonzi diaspora vote. Iri kutaurwa nezvayo zvakanyanya. Isuo semapato ematongerwe nyika ari muZimbabwe tinotenda kuti inofanira kuva kodzero yemwana wese womuZimbabwe kuti ave nekodzero yekuvhota, akwanise kuvhota panguva yekuvhota pasarudzo dzemuZimbabwe. Asi tine zvinhu zvatoda kuti tingwarire panyaya diaspora vote. Tiri kuti isusu, in as much as tichida kuti vana vemuZimbabwe vavhote, but ngatingwarire kuti taisa here anonzi ma safeguards ekuti vhoti iyoyo isashandiswa zvakare nezanu PF pakubira. Sezva tinoziva ZANU PF inobiridzire sarudzo, zvinozivikanwa izvozvo nevanhu vemuZimbabwe neinternational community. Saka toda kuti isusu titi zvii zvataisa in place kuti maballot acho achengetedzeke, and uye ZANU isabva yazoita mamwe maballot ekuti kana yanyaruza kuZimbabwe inokwanisa kuita maballot mamwe ainonga ichiunza ichiti abve kudiaspora achiita offset the result inonga yabuda muZimbabwe. Saka isu tiri kutsigira zvachose kukodzero dzevana emudiaspora kuti vavhote, asi tiri kuti ngapave nema safeguards, ngapave nenzira dzekuziva kuti maballot iwayo anonga akachengetedzeka here, process yacho ichava fair here, and uye maballot achachengetedzwa kusvika asvika paanozoverengwa munzira dzakanaka here, pane kuti tingoti toda diaspora vote tisina kungwarira izvozvo. Nokuti tikadaro tinokwanisa kupinda zvakare mumaoko ezanu PF pakubirwa kwesarudzo.
So, did you set up any structures here in the United States? And apart from the United States, are there any foreign countries that you are visiting?
As Transform Zimbabwe, we have, let me talk about other countries outside, I mean, other than the United States, firstly. We have Transform Zimbabwe leadership and membership in South Africa. And that's a very vibrant branch of Transform Zimbabwe. And of course, you know, following my visit here, quite a number of structures will be established. And already the process has started in the states that we have been visiting, and people are already organizing themselves to make sure that they've got functional Transform Zimbabwe structures. And most importantly, we also feel that, you know, they need to continue to do a lot for structures back home, you know, like for Zimbabweans, encouraging their fellow citizens in Zimbabwe to support the party, you know, to register to vote, and to also make sure that they look at the political terrain and make sure that they come up with the right choices of what is happening in the country.
Chris.
Yes, listeners, remember tonight we are talking about the split opposition in Zimbabwe following, of course, today's news that Joyce Mujuru has fired some senior officials. And right now, let's take our first caller, Silo Lunga. Kunjani Lunga? Linjani?
Yeah,
Lunga, ungapi kwe South Africa?
Ngisa North Cliff.
Oh, in North Cliff. Ungasiphi imbono yakho?
Oh yeah, well, I wish it where I'm born in Jingbon and I am Zogalu to Mamalo, Michuru, who close Abanye Banta like. We should be among Alice among the Pazagalu and only an eye and the moon to all seven the Lizan Pakatuaban. Mova Mankum, but I think I think what December last year, and as you know, before December. Oh, Mamma Long, I do a misinterpreter about war, Britain, as it Britain, my America, which I know, not to we spices and Mange Nanko Nai, we say close a lava, our coach in the woman, and I had to one another by 17 years. Oh, Bonagalanje, I say, I say, with the lava and to Jibonke, lava among my leaders, my political leaders, lava Pumeguzanville. Kujoti mbona ngathi nje vele uvotela bona nje sokufana nje nokuthatha ivoti lakho lilahlele ku train. Ngoba bayenza into eyodwa nje bonke nje ngathi yabhekisisa nje nangapha ku MTC. Into yakho nje khanye lokhi one. Balwa ngento eyodwa ukukhulunywa ngokusolana nokudelelana ubani unje ubani unje. So into yabo mbona ngathi nje ayindawo nje kujoti nje bachithela abantu isikhathi. Gashagashe umang pegile nje ilweni kondeli ephembele kusasa njengamanje njengoba ayacacwe nje obani obani sisazi ukuthi ladevuka kuzapho ngithi so ngokwesitsho sabantu bathi umfundisi akamzali umfundisi ngithi nje umfundisi angamzali nje umfundisi uzala nge isigebengu umagabela abantu so abantu mbonani kuyafuzeke becabangisise beke bebona ukuthi njengoba naye izana uyaphuma kuzapho abake bezame ukuthi nayo beyizame izapho ke beke bona ukuthi yona izobayenzelani izobalethelani kuyifotela ngoba manje la maqembezo walonke lokhu edabuka nje manje nawo ngathi asizwela nobunzima esingaboni ukuthi asisaphi empilweni uyilena mimbono yami nje ukuthi ngisho ukuthi yabona izapho naye nje mbonani sokungangcono ukuthi abantu bakhalele kuyo. Ngoba le izani lapho eyaphuma khona kuzapho iyazimela yona yoda nansi busile 36 years manje kunzima ezweni kusho ukuthi akunalo lapho ongabamba khona ukuthi ungabhalansa khona mhlawumbe ukuthi uyenzani imali nansi ibhodi noti yakho yakayisiyabheda isatholakala emabhenki so kunzima nokuthi nje uyisebenzele nje elizweni uyithole nje ezandleni zakho nje uma betsho abantu bethu bama-online nje bangayitholi suthola $20 uzoyenzani $20
Hayi kuzwakala kakhulu
esiyengiyibonayo nami ngazi mhlambe noma nami ngiphaphalazile.
Hayi imbono isivumela sifuna vele imbono ehlukeneyo umuntu akhuluma okusenhlizweni yakhe. Sibongile kakhulu ba.
No hayi ngiyabonga nami.
Tinomwe mtereri mkoma si Chivumba vari ku Polokwane South Africa makadi mkoma Chivumba.
Tivo makaita vano.
Tinodakara kuri sei ku Joburg.
Kupolokwane kuchirinani zvako.
Wopolokwane haisi muJoburg ne.
Ari muJoburg ma.
Ikazve munozova kupusa kunenge kuchenjera futi. Ndichingoti zvairi South Africa kaisi zvese zvinongoitika ipapo zviri muJoburg.
Ndakutotaudira kaya rinomukurumbira kana rakaite kurire.
Ndizvozvo. Tipei pfungwa dzenyaya tiri kukurukura nezvayo tine kutsemuka kwebato reZimbabwe People First kunonzi mai mujuru wadzinga humwe utungamiri webato ravo vatungamiri wadzingwaya vari kutovaiwa hatina kudzingwa mubato tiri kutongonzwawo nevatori wenhau asi tinonzwawo fumwe mashoko achitiwo vari kuti vadzingawa mai mujuru kunyanga zvisatawana rutsigiro rwakasimba panyaya iyoyo nokuti vatataura navo vari kuti aiwa isu hatiwirirane nenyaya dzekudzingana mubato. Kwetuo tinava Jacob Ngaruvume mutungamiri weTransform Zimbabwe vari muno mustudio saka kana mune zvekutaura navo kana mibvunzo tipei maonero panyaya idzodzo.
Raizi ndotanga zvangu ndikuna mai mujuru waanoti pane vabva wetinonyaya kutarisisa unonga taura kuti ndatange bato rangu ndowetinoti ndiye adzinge vanhu. Right, ndocho kutanga izvozvo. Saka isu tinotoita head kuti ndimai mujuru ndoakatange bato. Saka ava vakazouya ngokufarira zvaita mai mujuru. Wapinda zvaifarira mai mujuru. kuti vachizotedza zvinoda mai mujuru kana kuti zviri mubunde ravo remutemo wepati yavo ndinofunga ndozvatadza kupindirana nevanhu ava kana kuti mai mujuru waona kuti otherwise vanhu ava vari kuita hwenya kwese otherwise vachagona kuzoputsa pati yavo
asi vachibvumba makateera nhoroondo iyoyo vanhu ivava kusanganisira mai mujuru nevadzingwa mubato ndofunga munotondera kuti vakadzingwa vese pamwe chete kubato rezano pf vadzingwa vese pamwe chete vakachiita kwavangati kurokisa musoro pamwe chete vakati aiwa ngatiumbewo bato redu saka ivo vanotaura kuti vakaumba bato iri pamwe chete kwete kuti mai mujuru vakaumba vega
aiwa zvakangofanana kubarwa kunonzi mapacha munoziva kunoiza kubara unoiza mapacha munobarwe zuva rimwe chete nditi asi panosarudzwa mukuru handiti
asi zvasiyana manje pakuti kubarwa dzimwe nguva vanenge vachiziva kuti mukuru ndeuyu zvino pabato vanhu vanotozodoma kuti a zvatiri gumi ngatichisarudzai vachibvumba vaite mutungamiri hatingati vachibvumba ndo vazviita akuma handiinde ako kutungamira
asi nini ndingati ndiri kuvaka nditi kuti tinotivake pati yedu ikure iyo tiuya neuveseri hwechidai hwechiita mamwe mabhindu ako ekuti tinonga tichiona kuti pane pezvouri kuita havane kodzero yekuti aiwa tamudzinga wagara mitingi nevamwe vari mubato imomo
ya aiwa ipapo panowikwa ipapo chii chamunacho chekuna vangarivhume kuti ranguva dzifambe
pana vangarivhume zvakanaka yavapata kuwanda sezvaari kuita vari kuita zvakanaka chaizvo vari kutichenesera guta ndipo kutoti bato ravo rizikanewo nevanhu asi chendonyaya yekukurudzira maningi mapato ese emuzimbabwe nendinosapota mdc chaizvo ya yatsvangirai tinoda kuti tibatane tirwise nechinhu one tingatsvaga uko rutsigiro tingatsvaga kupi tingatekakurisisa ipapo chinofana kuita kubatana kuti tirwisana nemunhu one towirirana kuti uchatungamira kubatana kwatichaita ndiani wetichandiwo mukuru wedu uyu ndo zvinonga zvakapinda kuti navao tikwanise kuti tirwisane nezano pio pasina izvozvo tingati uyu uruku uruku aiwa zve mangwai tinongobuda zve tichitabiridzirwa purasi zvendoda kunyaya kukumbisisawo mapato anopikisa ngezvokudai paripo patiri kunatso kuona kuti tiri kubirwa paconstitution iri kuvhotiwa iyi tiri kuona zviri kuitika kuti aho uri kuti handikwanisi kunyora isi tozvirekera tozoti atozomangari kumatare yeti matare ayaya ari kukondrorwa futi ndiwo hapana chinobudeko saka zviri nani kuti zvizoshata tichitoti zvakashatire paivhotiwa ipapo ndopayatangira ngemhosva yekuti tainga tichibiridzirwa kwete kuti tozomirire kuenda kumatare apapo panoda kuti gadziriswe ipapo
aiwa maita basa zvikuru vachibvumba regai tichavapa mukana wekuti vange vachikupindurai tinonzwa kuti pane vamwe vari parunhare hallo
hello
okay tatenda silo mlaleli sile sikhulumeli lapha sebandla leZimbabwe People First jonga sile nhlanhla sibe le nhlanhla sibili lapha silo mnumzana Methuseli Moyo Moyo
yebo bandi
ye siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga sawonani balaleli
ngiyethemba bayakulalela labo bayasabela ungasitshela ngamafitshane okwenzakala ebandleni
ye okwenzakale lamuhla gande nithemba abantu abaningi sebekwazi ukuthi umongameli weZimbabwe People First uDr Joyce Mjuru ezekhulumisane nabanye abaningi ebandleni ubone kufanele ukuthi kuxotshwe abantu abathize abagoqela uDidmas Mtasa uRigaro Gumbo umnatho mthezo umagqedongo nabanye abathathu abagoqele khonapho baxothwa konke nesizathu sokuthi konke kade zama ukwenza ebandleni esibona ukuthi ungasiqhubekisela phambili bekhaya bengavumelani lakho abavumelani lokuthi kufike abantu abatsha ababengekho kuzanu bebefuna iphathi le kungathiwa yiphathi yabantu ababekuzanu ikathi-ke iningi labantu 90% abantu esilaba ephathini abantu abavele emaphathini athiyeneyo kumba babevele bengekho kupolitics so uzakubona ukuthi akusebenzeki bebengafuni futhi indaba zokubambana ezo coalition zonke ezikhalelwa abantu bonke. Sase sizivuza ukuthi kanti kuyini ke abakufunayo, sabona hayi ukuthi abakufunayo kulani ukuzodiliza umhlangano. Sase sibona ngcono ke sise sibaxoxe sibakhiphe ebandleni bengadiliza ibandla lethu.
Yes, sike sithi kwaphukwaphu ngesilungu. Mr. Moyo, we understand that those members that you say have been fired are actually saying that Mrs. Mjuru is the one who has been fired, and we understand that they have restructured the party.
I believe they are free to react in any manner that they want, but the reality of the things on the ground has been stand, as such stand, they were fired in the morning. Mrs. Mjuru fired them. They are no longer members of the party, so there's no way they can fire a president of a party that they don't belong to anymore. So actually, our structures throughout the country, if you have been following, there are messages of solidarity from virtually all the provinces, all the members. If you go through our chat groups, the people are happy that finally Mutasa and Kumbo are out of the way and the party can move forward.
Mr. Moyo, maybe I can chip in there. Were these members at any time given any chance to defend themselves? Did they stand before any disciplinary committee?
It was not necessary because all along we've been very patient with them anyway, because they've been standing virtually against everything that they thought was progressive in the party. They were against inclusivity. They only wanted people who were from ZANU-PF. On the other hand, 90% of our membership is drawn from people from all the other parties and people who have not been in politics. They were against the coalition. And for your own information, we were aware they wanted to act first. We couldn't wait or allow them to do that. We took preemptive action. They were fired first before they could do anything. Because if we had tried to go through, it was quite an extraordinary thing that was happening, and we couldn't have the liberty to go through all the channels, the disciplinary hearings and all. It was not necessary, really.
Mm.
Oh, that's quite interesting, Mr. Moyo, because anyway, Mr. Moyo, just keep holding. We have Mr. Kumbo on the line. Mr. Rugare Kumbo, welcome to the show.
Hello.
Hello, Mr. Kumbo, how are you?
No, I'm fine, how are you?
We are fine, sir. Welcome to the show.
Thank you.
Yes, we understand you have been fired, you and other members of your party.
Yes, indeed, we have been fired, which is a joke, as far as you are concerned, because Joyce does not have the power to do that, to fire anybody. You have to follow the constitution of your party, and currently we don't have any constitution, so you can't talk of firing someone.
Mm.
And apart from that, we have a key value or a clause or a principle which we enunciated a long time ago, that as a party, we should not resort to practice of firing people like what the ZANU-PF was doing, recalling, having no confidence vote. So we say this anathema to people first. So she is no right, and she knows it.
Quite interesting, because we have Mr. Metuseli Moyo on the other line, and he is saying that it's not a joke, it's a serious business.
How can you talk with Metuseli? All Metuseli are young people who don't know anything. They don't know where they come from and where they are going. They have no contribution to make. They have not done anything. We are talking of people of substance. And as far as he's concerned, as far as we are concerned, there is no one of substance in that organization. Perhaps you could say Joyce is a freedom fighter and so on. But otherwise, the rest of the people, some of them are CIA parties who are, we have infiltrated the party, and I have succeeded in trying to destroy the party, but they will not succeed.
Mr. Moyo, what's your response?
Yes.
Mr. Moyo?
Hello?
Yes, what's your response? Yes, on, you heard what Mr. Kumbo said?
Yeah, I think precisely that, that is where the problem emanates from, where someone thinks maybe by virtue of being aged, by virtue of being that has been around longer than anyone else, you know, that is the paradigm shift exactly that.
Unfortunately, the hello?
I find it very difficult that you don't recognize the contribution that someone has made in life. And you decide to make a unilateral decision, firing. If they had fired me and Mtasa alone, that would be fine. But you're firing the Basketis of this world, the Makovas of this world, the Mtezos of this world, just because they criticize Kandemire for a young youth, just because he has criticized you. As well as Omo Yurava, these are people who have been just handpicked. They have not been elected, and they've done very little for the party. So, because they've been appointed, they think it's a great thing. You have to fight and establish your own credentials in life. Not to depend on the president, or so-called president. So, as far as you are concerned, this is, for us, it's an opportunity which we can't deny. And it's an opportunity which we welcome. Because you will see the difference between how this organization has been operating and how we are going to operate. We can assure you we'll come out with a program. Within the next 2 weeks, we'll be able to come out with a program where we define the roadmap of the party. And these people can't deny it, can't do it. We have been with Joyce for the last 15 months. And she can't define where she's going.
That's said.
So,
anyway,
Mr. Kumbo, before you we leave you, does this mean that you are going to form a new party, or you are going to fight for Zimbabwe People First?
No. Zimbabwe People First was formed by us and Mtasa and myself, and we invited Joyce to lead us because we felt we needed a young person. And that some of us were old, we are not interested in contesting any election. We also felt that since she had been traumatized by ZANU-PF, it is necessary to support her. We also felt that she was vice president for 10 years, so she perhaps has gained some experience which could assist us or assist women. But we only to discover that she is very shallow. She doesn't have the capacity. She doesn't have the ability to lead an organization. She does things as Mugabe does, the one center of power. That's what she knows. She takes things. She doesn't believe in collective responsibility, in the democratic process and the participation. So how do you have a leader like that?
Mm-hmm.
So,
just direct
from our point of view, it is a blessing in disguise, actually, that she has left.
Let's direct that question. Mr. Kumbo. Okay. All right. You want to go ahead? Okay.
Yeah. No, I was going to say, as far as you are concerned, ZIMPF is a property, or I would say it's an institution which was formed by us. Mujuru left to go and find her own party with the Matuselis of this world, not the ZIMPF. It's safe for her.
So there you have it, Mr. Metuseli. It looks like we have Zim First 1 and Zim First 2, like President Mugabe once said. Do you believe that?
I think it is clear from the way Mr. Kumbo is sounding. He believes if he formed the party with Mtasa, you know, they must own it. They must, you know, almost have some veto powers over everything. But we, the young people, thus essentially that what we are against. That's essentially what we are against with, even with Mr. Mugabe, that when you form a party, you believe you own the party, you must make all the decisions, you must not care about the majority of the other people who join that organization, which is quite unfortunate. That's why you are in this situation exactly. That's the kind of attitude.
And Mr. Moyo, Mr. Gumbo has made some serious allegations. Mr. Moyo, are you still there?
I think we've lost him. Maybe we can give Mr. Ngarivume a chance to comment to what these gentlemen are saying over their party.
Yeah, I would like to say it's very unfortunate. You know, the splitting of opposition political parties is not what we want in Zimbabwe. If anything, we would want to consolidate our position as opposition political parties so that we are stronger together. So that we are able to defeat ZANU-PF in 2018. As far as Transform Zimbabwe is concerned, we are in discussions with other political parties. If I may just comment about what the previous caller had said. We are in discussions with other opposition political parties, including the MDCT, to form an electoral pact. And those discussions are ongoing. And at the appropriate time, we should be able to make an announcement to the nation of what nature and form that electoral pact is concerned. And so we understand very well the need for Zimbabwean political parties to work together. And we are just tired of, of political parties fighting each other, of individuals fighting each other, of the divisions that you see deep-seated in our political system. It is our sincere hope and prayer that, you know, instead of fragmenting and fighting, people should be coming together, building bridges, you know, speaking to one another so that we are come out of everything stronger and geared up for 2018. This is my sincere hope to the nation, and this is what we offer.
Yes, Mr. Gumbo, that there is Mr. Jacob Ngarivume, the president of Transform Zimbabwe, in case you could be wondering who is talking about, reconciliation and all those nice things.
Yeah, but...
if you permit me.
Yes, sir.
I agree with his views. I think it is important that as Zimbabweans, let us learn to work together. We may have our differences.
Mm-hmm.
We may have a different opinion for handling an issue. But let us, all of us, agree that unity is important.
Mm-hmm.
We have also been talking to quite a number of CDP, MDCT, and so on. But we can't do it unless we have a very strong political party. We have to strengthen and consolidate your structures. Then when you talk, you know you are talking from strong base. Secondly, there must be principles of instituting coalition or a pact. You just won't go into a coalition without the basic principles that guide you, objectives that guide you. So as far as we are concerned, we believe in a united front at the beginning. We have minimum programs which can unite people rather than fragment people. Mm. At the later stage, when you establish yourself as a strong political party, then you can talk with others, define the perimeters, define the principles, define the objectives. This is the way we think this should be done. But this idea of just... Having coalition for the sake of having coalition doesn't work.
Mm-hmm. So, Vagumbo ndikandisa tambotaura navama varire vanga vachitaura nyaya iyoyi nyaya dzekubatana kwemapato vachiti ivo vanhu vadzingwa mubato namai mujuru vanga vachipokana kana kupikisana neurongwa hwekuti bato reZimbabwe People First rishande nemamwe mapato murinoti pazvipomerwa izvozvo.
Aiwa, hatisati zviri izvo. Chiripo ndechekuti group redu makomrades edu all believe in coalition in working with other people. Vamtasa has been attending NERA meetings, Vaskiti, and
Mutezo, they've been attending NERA meetings where we talk about the need to work with other people. Even can they give us an example of who has been working with these other parties of Kunana NERA, Kunana, Havana Kunga, Vachimbe, Daiko? So, what do you know? If I tell you, Shadadam, if you see the meetings, Inera and over time the one wakati era sian. I want to put it is without logic. So let's susa chino da wamu we disuda uta ati mi rive pachokwadi. I gonna put it that's what tau right. Mangwana wa tau right. That's why end up South Africa. That's why end up ku London and so on. What kuongo chidi wongo chidi ti fana answer. So you know it's not fair. Kuti vanhu vakaita sabana vana mudzuru wangu achitungamira vaite propaganda yakashata saiyo. It was another allegation yanga ichiita kwai vanhu ava vada kudzokera kuzanu PF vakasipotswana zanu isiti sosipotswana zanu PF and iye akazvisaraunda namasiya operatives akazvisaraunda nehama dzake. Does that make sense at all? Is it the history Who determine our course of action as we've done in the past? It's got that Torah chino, that Torah line, I think to get it through. Saka you see what we are going to do.
Muchidimbu gumbo tingati ere mai mujuru wa dzingwa mubato. Kana imima kuronga bato kuti rinofamba sei?
No, atina atidzingi vanhu. Kuda ndo imwe misconception iripo. Isu atidzingi vanhu, musangano wedu haudzingi vanhu. Musangano wedu taka ita chitsidzo kuti hatifanire kudzinga vanhu sezvaiitwa muzanu PF zvokuita recall vanhu zvokuti vote of no confidence and so on. Hatiri kudzinga munhu. Isu tinoda kuti kana munhu akangaisa unobviswa pabasa raari kuita unoita rimwe basa raanokwanisa but hatidzingi munhu. So isu hatia kudzinga mudzuru isu zanu PF kipinda mberi and ichaita ivhini vachitsonga ndino urombo kuti chikwata chanamai mudzuru fakteni yanamai mudzuru is dead now for all intents and purposes. Handinati 8 February taura then after 2 to 3 months yapera kuparara because havana cause havana commitment. Ivo vanongoda mapositions vanoda mari vakasponsiwa nehurumende. Saka haungabudiriri kana usina commitment. You have to have conviction and commitment and vane vision zvokuti Zimbabwe yaunoda iZimbabwe yakadii. Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inotongwana vana vadiki veZimbabwe. Isu takura takatamba roro yedu tasira papo. Tiri mune chokutsvaka mukomana anokwanisa kuziva politically, economically, socially kuti vanhu veZimbabwe vanobatanidzwa sei. Mubatanidzwa vanhu veZimbabwe ndo chido chedu.
Bata yanyu ramba yamakabata vagumbo timbotora muteereri Ganda.
Yebo baba gumbo libambe lapho sizathi sipenduka lapha sikhulume lomlaleli uNkosi yabo oChuma oseSouth Africa. Yebo Nkosi.
Yebo kunjani baba?
Siyaphila kunjani eGoli?
Kuyashisa namhlanje.
Okay, ungasiphi imbono yakho?
Mina ngithanda ukukhuluma baba ugumbo into yayixoselwa kuzanu PF isafana nomkhubeli uthetheli awufaka ebandleni le ngeke kuzokutshintshe ngesintu sithi iqhudekari kanti hluka umehluka ukukhala wayo lokubekele ukukhala kuzanu PF ikukhethela kubeke ebandleni leni noma namhlanje nawe ungafomela kibandla ungumuntu omdala konke lokhu ozakufoma kuzafana lokhu okwenze kuzanu PF. Mina ngiboni umehluko nje ukuthi angimangali angakhuluma ngolunye usuku kathi angisoze ngimangale futhi mani ngehlukana futhi loko eliza kuxothana lokhu elixothanayo yilokhu elingakulungisanga ekuqaleni kodwa mani ngazilungisa ukuthi kanti vele ekuqaleni laxothelwayo kuzanu PF ngizobona ukuthi le bandla leni leli lithi liyalilungisa namhlanje ngeke ze lilungise lizahlukana njele-M D C hlale kunjalo kuye kuphile eminye iminyaka hlale ungana-opposition party ngendlela embona ngakhona yoba kugumo.
Hayi, sibongile kakhulu.
Ngiyabonga lami baba.
Baba gumbo nanku umbuzo uzwile.
No, ngiyazwisisa this isikhalazo sakhe.
Yebo.
U-right ukubona ukuthi khona siyapho ukukhala nsuku zonke. Mina ngakhala ngaqalisa ukukhala in 1977 when they were Congress in Mozambique. When I say the abantu bezimbabwe bamele babambane sizalo lezapho zibambane singakaya ekhaya ngenxa yokuthi sihambe ekhaya sisukele sizathi uzawuba le nduku embi uzoba nesifo koko and sazibonela mina kuurawundi so ngangikhala laphana sabuya lapha ngathi 1980 yeyi madoda siya ubaba uMgabe ubuyile nelizwe kodwa lizabona lizakhala abantu bezimbabwe leziyo zikamgabe abantu bangihleka ngade uyahlanya lo uyahlanya indipendence sibuyile se anti ilakhala but esiphendisele ukuthi sikuzala ubiv ngathi mina hhayi ubaba lo asoze akhothini uzilida kodwa ngasithathele umfazi umaye mzuru sikhumbula ukuthi hhayi umuntu obona izinto ngendlela enhle sayenza khonokho saxotshwele umjuru asikhothelanga muntu saxotshele umjuru futhi lindaba lisikele umjuru khathesi namhlaba umjuru sesithe lati senze ikhulu sasifuna ukuyenza ikhulu yena owaqotha ngumgabelo ukuthi wayefuna ukuyenza ikhulu so ngithi mngani wami yes abanye bethu sasibhile ukuthi khona u-fight until the end as long as there is oppression dictatorship abuse and corruption ekhona which is there in Zimbabwe we are going to continue fighting until our grave I can't go yekelela abantu kodwa sifuna ukuthi abantu bayawona abantu bezimbabwe yathubheka kathesi
thank you so much. Thank you so much, Mr. Gumbo. Stay on the line. Chris Bane,
okay.
We have a listener. Muzoba Ntsinqube is an MDCT provincial member in the U.S. And his message is that we told them ZANU-PF will infiltrate and dismantle them. People thought Mnangagwa was joking when he repeatedly said they will be destabilized, scattered and start to come back to ZANU-PF one by one. Yes, that's a muzi. Then also tine muteriri mkoma James wa South Africa. Maswara sei mkoma James.
Mkoma ndiri hai ndi mkoma jonge zviri sei mkoma wangu.
Aiwa kuno tiri nani kana tikati tichitowana imi kudai handimi mabattery edu tinobva tashanda.
Aiwa ndinotenda chazvo mkoma dai muchipota muchitifonerawo.
Aiwa namba tatisina zvemukoma zvamatotipa idzo dzindi muchatozoti aiwa chimbomirai kundifonera. Tipei maonero
hii. Mwati kama mbo wata roa hukupa zipaonya ya wa mutasa na baba gumbo hii. Wa mutasa na wa gumbo ni wangwe wakando daru daru. Dae wange wari wanu anetiti ni wanu mzimbabwe. Dae wange wachita wari tori ma advisors. Kuna kutuacha mira mira. Pamisanga na wachiti yu. Wari kuti wari kudzingwa mbato wondo wari kufuma bato ibato ripi rozo tinoti chita kupi bato rao iyo wakwegura kudaro chekutanga kozoti inini ndinosapota vatsvangirai izvo ndiri kuda kusakafika kunoku munhu wandinosapota muzimbabwe nditsvangirai because tsvangirai akatanga basa akatanga kupikisa hurumende yezimbabwe kare ende munhu akashinga ekuti tinotarisira kuti dai achiramba achienderera mberi haikona munhu anouya neudzotserero vachiti tuda kubatana na tsvangirai apa waruda kugugu kuedza kumudimbura kuedza kumunongo kumunyongonya muri kuzvona vanotikanganisa vanhu vakadaro vakaita sana mugara gumbo nevamutasa ndinobva kudimburai tongo nevamutasa kumusha uku asi hapana chaiitika saka zvakandofanana nemupati muwari imomo hapana zvanga zvekungodimburisa zvida kurongwa nevanhu
mukoma James mirai tipe vagumbo mukana vakupindurei vagumbo hanzi hapana inokumira imwe
haiwa tinotenda zvikuru no kuno wati provincial leader wokuma wokunanike wokuva North America
Mukoma James, mirai vagumbo vataure.
Atitoda kubatsira kuti tiwane mutungamiri wechidiki anonzwisisa, ende tinoda kuti tibatsirane navatsvangira kuti tiwane solution yokuti tingaita koalition here, tidze kubvisa nenzvato dzatatinadzo pano. Tinotaura naona tingaita sei kuti tiwane mubatanidzo wokuti tidini kuti tikwanise kugwa nemhando yatinayo yatinogwadayo. Zvino kana imwe muti uya muchiti vana vagumbo hakuna chinhu, vana mutasakura chinyi, takati haiwa zvakanaka hazvo nekuti zvinokufadza iwe semunhu anenge achitaura, but handipo kuti zvinofadza vanhu vazhinji
varikuti takura ndakutosvika ndaunochemberawa kufanira kuenzana nemi, hapana chitakaona kunyange zvazvo mine muchiri muzanupiya. Saka zvamuri kuita izvi muri kudzotera kumashure, vabereki tiri kutambudzika, tiri kudzingwa munyika dzevanhu dzatiri izvozvi, tiri kudzokera kumusha tichinosimudzirawo nyika yedu, but manje muri kudzotera mashure. Handifungi kuti mungabatangira ipa kana kuti mungati munoda kuuya nedzimwe pfungwa. Handioni pfungwa dzemuya nadzo, ndateedza hangu baba, ndichateedza paredio.
Maita basa mukoma James, maita basa zvikuru. Nguva yedu yakumhanya Chris, chingopopa mukana kuna vangari bvume, mungoti ga 30 seconds tobva taenda kuna mukoma Metiseli vadzoka parunare.
Isu se Transform Zimbabwe tinoona zviri kuitika muZimbabwe izvi kuti mapato ari kurwisana zvinhu zvichidai, isu haisiyo tarisiro yedu sezvinambotaura pakutanga. Isu tarisiro yedu ndeyekuti tishandidzane tigone kusimudzire nyika. Ndofunga ndadzokorora zvekuti pari zvino hatidi kunge tichirwa, asi tidi kunge tichibatidzana pamwe chete. Saka isusu program of action yedu ndeyekuramba tichishanda paground, tichishandidzana nevanhu kuti vanhu vatiudze zvavari kutarisira kuti tingavaka nyika nazvo kana kuita. That's why iko zvino tiri kufocusa pamaprograms ari people oriented on the ground, tichiti vanhu vari kutiti toita sei, togadzisa sei nzvimbo dzatinogara. Izvozvo ndo zvatiri kuona sekuti ndoo nzira yatingaramba tichipfuurire mberi nayo. Zvekurwisana nekukakavadzana tinoona sekuti pari zvino hazvizvo zviri kutarisira nevana vemuZimbabwe kuti zvinge zvichiitika munyika.
We have problems with Mr. Metiseli Moyo's line, but we understand he's back on the line. Mr. Moyo?
Hello, Mr. Tandi.
Yes, I don't know if you wanted to pick up where you left before the line cut off.
Yes, I was explaining that, based on what Mr. Kumbe just said, the problem or the belief that if you are older than other people, you must always be right, you must bully them, they must follow what you want all the time. Fine, they could have formed the party, but it is the majority, the young Zimbabweans, the young people whose future has been ruined. And I'm sorry to say that Mr. Kumbo and others are part of this, and now they've been given a second chance, a second opportunity to redeem themselves. They bring the same attitudes that they had. They have in ZANU-PF that if you are younger than me, sit down, shut up. We are not going to tolerate that. This is our chance, yes. He says anyone is not a guerrilla, is not of a substance, yes. That is belief. That's the fatality of their mentality. We want a progressive society. We want society to go forward. They hand over to the next generation. And from their generation, from their crew, from their team, we thought the bridge, the link between their generation and our generation was Christopher Mchuru.
Unfortunately, Mr. Moyo, we have run out of time, and Mr. Kumbo, I'm sure, was itching to say something, but unfortunately, time is not on our side. We'll do this again next time. Zimbabwe, that was a live talk, and we had tonight with us Mr. Jacob Ngarivume of Transform Zimbabwe. We also had Mr. Rugare Kumbo we don't know whether to say former member or we don't know, but is associated with Zimbabwe People First. And we also had Mr. Metuseli Moyo, also of Zimbabwe People First. That's it for tonight. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. Tsinga kanganova tereri va Rizanare vachipinda muchirongwa. Fetumarara zvakanaka.